Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 10/2021. Makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 nezuro.
Zvaziri kureva apa kuita seti maho Veterans Against Society nokuti maticha have been waiting, manesis, mapurisa, kuami, name them.
Hurumende inoti imwe mari yebonasi yevakarwa hondo yerusununguko ichange iri mumadhora ekuAmerica, asi mumwe akarwa hondo yerusununguko anoti danho iri kuda kuvapesanisa nevanhu.
Chirwere chepfungwa muZimbabwe chiri kuwanda, and chirwere chepfungwa ichi ndo chimwe chirwere zvechirwere zvisingatapuriranwi. And sekuona kwawaita tiri kuona vana pano vaakushandisa zvinodhaka zvinoita kuti vagume vaita zvirwere zvepfungwa.
Hurumende inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vave kurwara nechirwere chepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafane chirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 4691. Vanhu makumi matatu nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19, kusanganisira vana vechikoro vaviri kumanikaland vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevaviri, kana kuti 133,242. Vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri, kana kuti 3,393,972. Vabaiwa nhomba yepiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 2,661,887. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Tsvakurudzo yeZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu vane mabasa munyika uye vazhinji vari kuzviitira mabasa emaoko. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda mutsvakurudzo iyi inove yekutanga yavanoita kana pagore rega yethird quarter annual quarterly labor survey, mukuru weZimStats vataguma muhonde vati uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika huri pazvikamu gumi nezvisere zvevanhu, kana zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana, zvichienderana kuti panenge pachishandiswa nzira ipi yekuti munhu haasi kushanda.
Pane nzira mbiri dzokutarisa vanhu vasiri pane nzira yatinoti the strict definition inokuita sambunzo mutatisi yaenda pai. Pakaona kuti 18% vanhu muZimbabwe havasi pamabasa kana zvichitarisa the strict definition. Asi zvinozivikanwa kuti magariro edu pane vamwe vanhu vanozoti ndotsvagirei basa ndichiziva kuti ndakaenda number one, anonzi madiscouraged job seekers. Saka pane imwe definition yechipiri yatinoti expanded definition of unemployment. sanga nisiravani wava takashanza definition iyoyo tunaona kuti 47% yevanhu vemuZimbabwe vanenge vachinzi havana mabasa.
Vamuhonde vanoti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti zvikamu makumana nezvinomwe zvevashandi munyika zvinozvishandira.
Vanhu vari pamabasa tinoti formal sector employment 26%. Zvakangova zvakare kuti vanhu vatinoti vari informal sector 47%. And vari informal sector tisingasanganise vari muagriculture sector. Zvakaonekwa zvakare kuti we household sector vanoshanda muZimba 5%. Zvakaonekwa kuti 27% ndo vanoshanda muagriculture.
Pane vanhu vari mumabasa mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 3,348,723 vanodarika miriyoni nezviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 1.9 million varume. Ongororo iyi yakaburitsawo kuti vashandi vakawanda munyika vari kutambira mari iri pasi pezviuru makumi maviri zvemaRTGS, kana kuti 20,000 RTGS, uye pane vashandi vashuma munyika vanotambira mari inodarika iyi kana kusvika zviuru makumi manomwe zvemaRTGS. Zimstats inoti vashoma vanotambira mari yakawanda vashandi vemasangano anoshanda akazvimirira, makambani ekunze, kana kushandira mizinda yedzimwe nyika muno. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor Economic Development Research Institute, kana kuti LEDRIS Vanyasha Muchichwa, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZimstats zvikuru panyaya dzemihoro.
Tikuona vazhinji muZimbabwe vari kushanda vanonzi maworking poor, vari kushanda sevari varombo. Pane kuti kuti ushande ubude muhurombo muZimbabwe, tikuona kuti vari kuenda kumabasa kwacho vari kuramba vari muhurombo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika hwakakura kudarika zvabuda mutsvakurudzo yeZimstats.
Tichitarisa isusu maonero angu unemployment rate yedu vanhu vasingaende kubasa vakawandisa zvisingaiti. Ukatarisa uchingofamba kana mustreet kana mumarocation unotoona kutoti hazina kumira mushe, vakomana vasikana varigara vari magoronga, pabasa hapana. Saka kuti titi isusu unemployment yedu iri pasi pe30%, hazvikwanisi kunge zvichitika. Tingatikutarisire zvekuma more than 90% yevanhu vasiri kuenda kubasa muno munyika medu munamu.
Mutevedzeri wemunyori musangano runomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yeZimstats yakanaka chose, vachiti hurumende inofanira kushandisa zvabuda mairi kugadzirisa zvichemo zvevashandi.
Saka chokutanga isu hatifani kuzokurukura mihoro yedu tabva kumabhajeti, tinofanira kukurukura mihoro yedu tisati taita mabhajeti enyika.
Izvi zvatsigirwa navamuchichwa avo vati tsvakurudzo iyi inobatsira hurumende apo painenge ichiita nhaurirano nevashandi pamwe nekuronga kuti vanhu vobatsirwa sei munyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma muZimbabwe, pane vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vakabva kune dzimwe nyika kuzoshanda muZimbabwe, zvikuru sei kubva kuMozambique neZambia. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Gurukota runoona nezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo yerusununguko amai upa muchingurika shiri vanoti varwi vehondo yerusununguko vachapiwa imwe mari yavo yemabhonasi iri mumadhora ekuAmerica. Amai muchingurika shiri vakataura mashoko aya kumusangano nevakuru vemauto kukariba. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko makumi mana vakambosungwa mukupera kwemwedzi wapera mushure mekuratidzira muHarare vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata murwiri wehondo yerusununguko uye vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza vaidaidzwa nerekuti pakachipoera munguva yehondo yerusununguko.
Is that true, Blessing, kuti munodzira kuupai mabonus? Hapana figa yebonus pamusoro peri kupuwa yezvino. Kozozi imwe yacho inenge iri maUS ndochi ichocho zvazviri kureva apa kuita set ma war veterans against society.
Munoreve ya pa vamanyadza kana mchiti zvinounza ropa rakaipa pakati pevakarwa hondo yerusununguko neruzhinji rweZimbabwe.
Nokuti maticha have been waiting, manesis, mapurisa, kuami, name them, singatano zvemaus, asi kuwedzerwa mari, kuwedzerwa mari kwete zvavari kutiya kupai bonazi. Saka kana zvakunzi kumahoo veterans, tichazokupai bonus kana takubai bonus rimwe rinenge rirema US kuvaseta kuti vagovengwa ne society. Ndo mafungiro angu iwaya.
Saka semaonero enyu vamanyadza, chii chaizvo chaifanira kuitwa nehurumende kubata nyaya dzakadai?
Kana bonus ichingopuhwa zvinongopuhwa nemamwe kama kumapensions kwese uku, vanhu vari kupuhwa mabonus kumakambani kwavanga vari, kugavhenmendi kwavanga vari, zvinombotanga zvaanaunzwa here paredhiyo? Izvi kuanaunza paredhiyo izvi kuda kuita dhupu kuri kuvaita kuti vasetwe against povo.
Murwiri wehondo yerusununguko uye vaive nhengo yezanla High Command vaBernard Manyadza vaidaidzwa nerekuti paka Chipovera munguva yehondo yerusununguko vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Zvezveutano rinoti riri kushushikana zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vave kurwara nechirwere chepfungwa. Mumatunhu akaita seGweru neMasvingo, mapurisa ari kutiwo vamwe vari kurwara nepfungwa vari kuponda vanhu, uye nyaya idzi dziri kuramba dzichiwedzera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro vari pachipatara cheAnnex chinova pasi peparo renyatwa Group of Hospitals, uko vange vachitambira mishonga yechirwere chepfungwa, mibhedha nezvimwewo zvapiwa chipatara chine bhanga reEcobank, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunoro Mangwiro vakati bazi ravo riri kunetsekana nekuwanda kwechirwere ichi.
Chirwere chepfungwa muZimbabwe chiri kuwanda. Ende chirwere chepfungwa ichi ndo chimwe chirwere zvechirwere zvisingatapuriranwi. Ende sekuona kwawaita tiri kuona vana pano vaakushandisa zvinodhaka zvinoita kuti vagume vaita zvirwere zvepfungwa. Uyezve sehurumende tiri kuda kuti tivake nzvimbo mumaprovhinzi edu nekumadistrict ekuti tigokwanisa kuisa vana nevanhu vanenge va shandisa zvinodhaka vachisagoni kuzvibatsira. Uyezve semishonga inodiwa kushandisa kudetsera vanhu ava inofanirwa kunge yakunge ichigadzirwa muno.
Nyanzvi mune zvekurapa zvirwere zvepfungwa vachishanda paAnnex, amai Fungi Mazhandu vati pamazuva maviri pavhiki rimwe apo vanorapa vasingadi kupiwa mubhedha vanokwanisa kuona vanhu vari pakati pemakumi mashanu nezana.
Ai, dambudziko hombe ndiri kuwedzera kubvira pandashanda panapa inini, dambudziko racho riri kuwedzera. Pandakatanga kushanda kuno tanga tisina dambudziko rinosvika panapa, ende dambudziko racho rairerukira kune zvimwe zvirwere zvakaita seschizophrenia, vanhu vane zvirwere zvekunzwa mavoice kana kuona mavision. Asi dambudziko mazuva ano raakurerukira kwesubstance use disorder. Pandakatanga futi masubstance atainyanya kuona angari masubstance akaita sanga cannabis yatinoti mbanje omarawana, but mazuva ano masubstance atiri kuona ana crystal meth ana mutoriro. Saka dambudziko raricho riri kutochinja mapresentero aro.
Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirewo nzvimbo mumisha inogara veruzhinji dzinokwanisa kushandiswa neavo vanenge vashandisa zvinodhaka. Amai Angelica Mukorongo, avo vanoti vakarwara nechirwere chepfungwa kwemakore makumi matatu uyewo vari mukuru weZimbabwe Obsessive Compulsive Disorder Trust, vati dambudziko rechirwere chepfungwa rinoda kutarisiswa, uye vakatiwo kutambura kuri kuita veruzhinji kunogona kukonzeresawo chirwere ichi.
Ndakatambura kwemakore 30 ndisingatombozivi kuti chii chiri kuitika, and upenyu hwangu hwanga huri pastandstill. You know, zvinhu zvisinganyatsofamba uchingoona senge ino pane zviri kutadzisa, and yet zvose zviri mupfungwa.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kuwana uwandu hwevari kurwara nepfungwa munyika, kubva kubazi rezveutano magwaro akabudiswa neWorld Health Organization muna kurume 2020 anoratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richiwedzera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndine Rutendo Mawere.
Mukuru wemapurisa kumasvingo rural apiwa mazuva manomwe nemagweta kuti aferefete kurohwa zvakaipisisa nemapurisa kwevamwe vadzidzi vefomu yechitatu vairatidzira pachikoro cheGokomere nemafambisirwo ari kuitwa nyaya dzekuranga vana pachikoro ichi. Mutsamba yanyorerwa mapurisa iri mumaoko eStudio 7, magweta evabereki anoti vana vakarohwa musi wesvondo nemusi wemuvhuro svondo rino mangwanani, vabereki vachiti mukuru wemapurisa uyu akasaferefeta nyaya iyi vachatora matano avasina kudoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembe kazembe kuti tinzwe divi ravo, asi mapurisa mumwedzi yadarika anga achibhadhara mari yakawanda yekuripa vanhu vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa. Asi mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza bepanhau reHerald kuti vana makumi mana vakasungwa mushure mekuputsa midziyo asi vakazoregererwa. Hatinawo kubata vakuru vepachikoro apa sezvo nhare yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta riri kumirira vabereki vaMartin Mureri.
Ichokwadi mukomazulu kuti vana vekuGokomere nemusi wesande kwakaenda mapurisa anenge maviri vakanga vafambira nyaya yavo yavanga vachiinvestigeta ipapo yokurohwa kwakaitwa mumwe mwana. Saka vasvikapo vana vechikoro vanga vane magrievances avo vakazotanga kudemonstrata ipapo, zvakakonzera kuti utungamiriri hwechikoro hunodana reinforcement kutume mapurisa kudana amwe mapurisa. Mapurisa akareinforceana nobva vatanga kundorova vana vechikoro ipapo. Vamwe vakavata vari muchikomo, vakatanga kuvasunga kubva musi wesando yoyo manheru. Mande vakavatora futi vakaenda navo kumasvingo rural police station. Saka vasvika kumasvingo rural police station ndopatakazopindira kusvika office in charge vatenderana nesuwo kuti ayo vanava varegedzwe vadzokere. Vakazotiwo vachaprocedure nevana ava kuburikidza nevabereki vavo kana vaona kuti pane need yokuti vaende mberi nenyaya iyoyo. Saka tsamba yatanyorera mapurisa ndeyekuti vaite mainvestigations yekuti ndivanani mapurisa vakainda vakandorova vana, nokuti vana vakarokwa vakakuvara zvakaipisisa. Vanoda kutoti vandorapwa vairova chiropa vada mumusoro, vairova mavhidhiyo atinawo nemapikicha atinawo, ndozvaanoratidza. Saka tavapa 7 days zvokuti vatiudze kuti ndivanani maperpetrators iwayo. Kana vachinge vakona tobva takwidza nyaya yedu kumusoro. Saka itsambawo futi yatatumira kuna dispo pamwe chete napropo yemasvingo.
Ko, chii chakakonzera mhirizhonga iyi yakazoita kuti mapurisa adaidzwe?
Nyaya hombe iripo mukoma ndeyekuti nyaya dziriitwa paGokomere hadzibatwi zvakanaka, hadzibatwi zvakaenzana. Nokuti pane pakamborohwa umwe mwana wechikoro pavakarovana pakasuspendwa vana vakawanda ipapo. But pepiri zvepakazorohwa umwe muform 4 achirohwa nemuform 6, but nemhaka yekuti yanga iri hama yasister wepo ipapo apo hazvina, havana kugona kumususpenda. Saka vana ava vaida kuenda kundonzwa kumaform 6 kuti chii chaitika. So vachida kuenda kundonzwa ikoko, headmaster ndopavakavablocka muningi murod. Vana vanokubva vatanga kutema mota yaheadmaster, zvakakonzera kuti headmaster uyu agofonera ningi akatanga security ipapo pachikoro nokuzofonera riot yakakonzera yakazouya yavakurova vana vaingovarova pese pese chero pavari.
Saka vana vakakuvara vangani chaizvo?
So vana varipo vakakuvara so far vatakwanisa kuona vanosvika kuma15 vakarohwa zvakaipisisa. Vaingorohwa nepose pavanenge vada musoro pai vakakuvara zvakaipisisa.
Gweta riri kumirira vabereki vane vana vakarohwa paGokomere vaMartin Mureri vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mangwana izororo revakarwa hondo kana kuti Veterans Day muAmerica. Pazororo iri panenge pachiitwa zvakasiyana siyana kusanganisira kufora migwagwa munyika yose vanhu vachitenda vaive mauto ava. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vari kutarisirwa kunoisa maruva paguva rinomirira vakatsakatika muhondo kana kuti Tomb of the Unknown Soldier pamarinda evakarwa hondo eArlington National Cemetery muWashington DC. Zororo iri rakatanga kucherechedzwa muna 1926 richinzi Armistice Day kucherechedza kubva kumira hondo kwainge kwaita mauto eGermany musi wa 11 Mbudzi 1918 muhondo huru yekutanga kana kuti World War 1. Ongororo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International inoti madzimai ari mudunhu reAmhara ari kubatwa chibharo nevakapandukira hurumende yeEthiopia kubva kudunhu reTigray. Amnesty International iri kukurudzira vakuru vemauto eTigrayan People's Liberation Front kana kuti TPF kuti vaferefete nyaya dzekubatwa chibharo uye kubirwa midziyo kuri kuitwa mudunhu rakapambwa iri. Asi achinyora padande mutande reTwitter, mutauriri wechikwata cheTPF vaGetachew Reder vakati mashoko eAmnesty akanga akangonangana nekuda kusvibisa chikwata chavo. Kune vakawanda variki munyara dzemukonza vanongovewo mumwe vanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vachibuda mudzinepfenyuro nemapepa nhau. Asi muupenyu hwezuva nezuva vamukonza ndimuzvinafundo vakaita zvidzidzo zvePhD zvePublic Management and Administration vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology chiri muSouth Africa uye vachitungamirawo zvidzidzo zvehunhu nemafungiro evanhu kana kuti Faculty of Humanity kumuzinda wechikoro ichi uri muPolokwane. Muzvinafundo mukonza vakaberekerwa pachivhu General Hospital kumusha kwavo kuri kumaronda mashanu kwakare kuchivhu mumhuri yevana vana vari ivo dangwe. Vanoti vakazongokurawo vachirarama upenyu hwemhuri dzisina kunyanya kubudirira vakazodzidza zvekusvika pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe. Muna 2006 muzvinafundo mukonza vakazonanga kuSouth Africa uko vakasvikowedzera zvakare dzidzo yavo kusvika pavave nhasi. Asi munzira yavo yekusvika pavave vakashandawo mabasa akasiyana siyana. Muzvinafundo mukonza vane mudzimai wavo Dr. Chipo Mukonza avanodzidzisawo zvakare paTswane University of Technology vari kudivi rezvemabhizimusi uye vakakomborerwa nevana vatatu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika ngatinzwe hurukuru yataita naProfesa Mukonza.
Ndakaberekwa nevabereki vangu Phineas na Maud Miriam Mukonza avo vakatisiya havo mumhuri medu takanga tiri vana asiko zvinotasara vatatu. Ini ndini wekutanga ndichitererwa nemukomana anonzi Sebastian Mukonza. Sebastian pari zvino ari kuita zvidzidzo zvake zvepamusoro zvewater engineering ari kunyika yeTaiwan uko. Kuchibva Sebastian kwaitera musikana ainzi Diana Mukonza. Diana akatisiya zvake makore akati wandei apfuura. Kuchizopedzisera rugotwe rwomba medu runonzi kudzaishe, takabarwa kumhuri yandikangoti imhuri yakanga isina kukwirira zvakanyanya.
Vateereri vangada kunzwawo nezvemhuri yenyu weimi yamazoitawo yamaumbawo imi pachezvenyu.
Ini mhuri yandakazoitawo ndine mudzimai mumwe chete vanoitwa Dr. Chipo Mukonza vanodzidzisawo varipo paTswane University of Technology. Ipapo pavana ndakakomborerwa naMwari nevana vatatu, ndo mhuri yangu iyi yandakaropafadzwa nayo naMwari.
Vakawanda vanokuzivai muchiongorora zvematongerwo enyika, mungatudza kuti munozvibatanidza sei zviri zviviri? Zviri zviri nyore here izvi?
Hazvisi nyore kuti uku unoshanda uku unoita zvimwe zvakaita sokuongorora zvematongerwo enyika zvandinoita izvi, nekuti izvo zvekuongororwa kwezvematongerwo enyika ibasa pacharo rinotoda kuti uite tsvakurudzo.
Vatereri vangada kuziva kuti Professor Mukonza vakabuda rini munyika muchienda ku South Africa.
Ndakauya 2006 ndakanga ndine hangu degree rangu rekutanga Bachelor of Arts General degree randakanga ndawana ku University of Zimbabwe. Asi pandakauya kunoku basa harina kutamba, harina kuwanikwa nekukashira. Saka kwemakore maviri takato mbochama zvekushanda basa rese rese raimuka panguva idzodzo. Mabasa andakashanda panguva dzakadaro anosanganisira kukanya dhaka, ndichibatsira mabhiridha vanovaka midhuri vayava, kukanya zvitinha chaiko. Ndakazowanawo mukana wokuenda kunowedzeredza chikoro changu kuUniversity of Pretoria 2008-2009 ndichingokiyakiya kutsvagawo pandaigona kuti ndisiri kuenda kuchikoro ndaitonotsvaga pekubata bata.
Makazowana sei mukana wekupinda paTswane University pamave zvinotichunzwa nhoroondo yamataura yose?
Ndakazovhurwawo mukana wekuti ndipinde paTswane University of Technology. Ndakatangira kukambasi yavo yekusoshanguve. Ndakatanga ndichiita part-time lecturing. 2011 ndopandakazowana contract yakati rebei, vanhu vaongororawo vaonawo mashandiro andaiita. Ndobva ndapuwa contract yakanga iri ye5 years. Ndobva ndanzi ndichiuya ndibatsirane nevamwe chikamu cheTswane University of Technology chekuno kuPolokwane. Ndopakatanga kushanduka upenyu hwangu ipapo. Ndati fambe fambe 2021 ndopandakakwidziridzwa zvakare, ndobva ndanzi ndava muzvinafundo associate professor. Ndo nhoroondo yangu mairinge nemashandiro andakaita.
Avanga vari muzvinafundo Riki Munyara dzimukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa neStudio 7. Chirongwa cheDiaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 uye kuziya nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Permits chiri kupera musi wa31 zviita. Hapana kujeka kuti zvichawedzerwa makore ekushanda zviri pamutemo here munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ni 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Hurumende inoti imwe mari yebhonasi yevakarwa hondo yerusununguko ichange iri mumadhora ekuAmerica, asi mumwe akarwa hondo yerusununguko anoti danho iri kuda kuvapesanisa nevanhu. Hurumende inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vave kurwara nechirwere chepfungwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukelani njabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Umhlaba kaunyoni, umhlaba kausuthi. Silahlekile kakhulu kobulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Falala. Udokotela obesiza abantu abaningi kakhulu. Omama abaningi kakhulu basizile. Ubelethisa abantu abaningi. UMuriel besebenza labantu. Abantu bebazi. Ube uthanda umsebenzi wakhe.
Umoyi udokotela Muriel Selma Falala osanda ukubhubha unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe eLiberation War Hero njalo ungcwatshwe namuhla.
Nasikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zinceda kanjani emphakathini.
Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare lapho okuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Udokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu kobulawayo isazakala ngokusebenzela uZulu obhubhe ngeviki edluleyo unikwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe eLiberation War Hero nguhulumende. Lokhu kubikwe lilunga lePolitbureau kubandla leZANU-PF umnumzana Chinga Dube enkonzweni yokuvalelisa uDr. Falala e-amphitheatre kobulawayo. Intatheli izindaba e-Studio 7, u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, abazempilakahle nakwezinye inhlangathi zempilo babuye ngobuningi babo bathi gwaqa e-amphitheatre bezovalelisa uDokotela Falala. Iningi labakhuluma emngcwabeni kaDr. Falala baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu ikulahlekela kwalomhlubulo welizwe kanye lelizwe lonke ngumuntu obesebenzela uZulu. Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo ngomunye wabo.
Silahlekelwe ngudokotela wethu, udokotela osebenze kakhulu lakobulawayo, osebenzela isizwe. Siyithanda ukukhala kunye lemuli imuli akufanayo, sikhala ndawonye. Imuli kabulawayo, imuli emathebeleland ilimazile kakhulu. Ngiyabonga
Dokotela Falala ubelilunga lenhlanganiso zempilakahle eziningi kweleZimbabwe lakuze kwazi le-Africa. Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya usebenze kakhulu lo muyi.
Silahlekelwe kakhulu ngodokotela Falala, ube ngumuntu oncedisa kakhulu abantu lapha kobulawayo. Belethi somama ngudokotela oqhakatheke kakhulu. Sizasala sidubeka kakhulu lapha kobulawayo. Sibuhlungu kakhulu ngokuthi namhla simbekile phansi. Ufe ngengozi yemota esizwisa ubuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Emily Sibanda omunye wasizwa nguFalala oveza ubuhlungu abuzwayo ngalimva.
Dr. Falala wanginceda kakhulu. Ngangijala ukuhamba khonaphana egalenas lo mntana nami, she's asthmatic and ngelanga lona lelo she had a very severe one and I almost lost umntwana nalo. Ngathi ngifika la wahle wambona vele phakathi khonaphana, wahle waphuma wamelela phandle. From there wahle wamthatha sibili waba life for 1 full hour. Look ehlezi eceleni vele monitor ibona ngoba i-oxygen yakhe yayisiphansi.
Udokotela Falala ubesaziwa kakhulu ngobungcwethu bakhe bokubelethisa kuhle omama. Unkosikazi Lucia Dube ebengumngane kadokotela.
Ubengumuntu oqakathekileyo kithi, ikakhulu thina abantu besifazane. Wabelethisa abantu abaningi, abanye namhlanje sebeze labo bengodokotela abadlula ezandleni zakhe. Ibulawayo ilahlekile bakithi.
Umsakazi onodumo unonceba Mkandla wasebenza kunhlelo zempila kahle edolobheni lakobulawayo lomuyi.
Umhlaba kaunoni, umhlaba kawusuthi. Silahlekile kakhulu kobulawayo ukubhubha kukadokotela Muriel Falala. Udokotela obesiza abantu abaningi kakhulu. Omama abaningi kakhulu basizile. Ubelethisa abantu abaningi. UMuriel besebenza labantu. Abantu bebazi ube uthanda umsebenzi wakhe.
UDokotela Falala wahamba empini esemncane ekubandla leZapu eZambia. Wasuka wathunyelwa eRussia ukuyafundela ukuba ngudokotela. Ekutholeni uzibuse usebenze esibhedlela sempilo okwesikhathi eside. Wagcina ivula isakhe esibhedlela njalo ubhubhe eseleminyaka engamashumi ayisithupha lasitshiyagalolunye 69. Esengumqondisi weGallen House ekhokhela odokotela abaningi. Usebenze njalo labanye odokotela abagoqela odokotela usururu abaqalisa uhlelo lwe-family medicine kobulawayo njalo befundisa abanye odokotela abafuna ukuba zingcwethu kwezokwelapha ekolitshini elikhulu ele-National University of Science and Technology, NUST. Ulahlekelwe ubulawayo muhle uZulu esithi kalale ngokuthula indlovukazi. Ngimele iStudio 7 ngaphanga kobulawayo igama lami uEze Jesus Banda.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kubhobhe oyedwa nge-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Abahloliwe batholakala belegcikwane leli babengamachumi phose amane 37 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,500 ukuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,800. Asebebhubhe ngenxa yalomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,600 phakathi kwabatholakale belomkhuhlane lo izolo. Oyedwa ngowesinye isikolo kobulawayo kuthi omunye ngowesemanicaland. Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare lapho kuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe amabili. Amazwe la asayinelana izivumelwano eziyisithupha eminyakeni eyisitshiyagalombili edluleyo njalo aphakathi kokucubungula eziphathelane lokuthengiselana ezokulima lokunye okuninginingi emhlanganweni lo ozathatha amalanga amathathu. Ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uphathisa njani eZimbabwe, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Ngibona njengani okuqakathekile sibile ukuthi sibe lobudlelwano lamanye amazwe. Kungathinani ukuthi iMozambique yini kumbe ngelinye ilizwe, kodwa nxa sikhangele iMozambique siyakwazi ukuthi ngomakhelwano wethu njalo silobudlelwano obukhulu kakhulu usukela esikhathini sisempini laphana kukhululwa iZimbabwe. So ngibona njenganobudlelwano luqakathekile kakhulu. Nxa sikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zisinceda kanjani emphakathini, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi zinceda i-economy yaleli lizwe. So ngibona njengani engxenye kumele kube kucace sibili ukuthi nxa siyenza imihlangano enjengaleyo sincedakala njani njengomphakathi weZimbabwe.
Ye, ngezinye indlela isho ukuthi ngabe uhulumende ule ndlela azisa ngayo abantu ukuthi kuyini ilizwe elikutholayo kulezi izivumelwano njalo kunganceda ngani.
Kungasinceda nxa singakwazi ukuthi nxa kulesivumelwano esithize ukuthi thina singancedakala njani njengosomabhizimusi kumbe njengabantu makhaza. Ngoba esikuvame sikubone ukuthi izivumelwano siyazenza, imihlangano siyayenza, kodwa asibone ukuthi ekugcineni thina umphakathi sincedakala njani. So kumele uhulumende abe le ndlela yokuthi asichasisele ukuthi njengomphakathi thina sizancedakala ngendlela eyithize, asichasise ukuthi indlela yakhona iyiphi yankhona. so that thina njengosomabhizimusi kumbe njengomphakathi sibe sikhangelele imihlangano enjengaleyi njengoba isincedisa thina njengomphakathi.
Sesikhangela wonke amazwe ase-Afrika kumbe ku-SADC, yiwaphi angasiza kakhulu eleZimbabwe kwezomnotho?
Nxa ngikhangele bona njengani ilizwe elinjenge-South Africa, ngoba i-trade earning iphakathi kweZimbabwe le-South Africa. IMozambique ingasinceda sibili nxa kuyikuthi siyafuna ukuthi sisebenzise i-experience yabo ku-mining njengoba sesithole i-oil. Sibona njengani layo iMozambique sithole i-oil. So singancedakala sibili nxa kuyikuthi siyasebenza kuhle le-Mozambique. Kodwa xa sikhangele into ze-trade ukuthengiselana, bona njengani ele-South Africa liphambili kakhulu, yilo elingasinceda nxa kuyikuthi sikhuluma ngendaba ezokuthengiselana.
Lo umnumzana Masimba kutsherwa ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe esixoxe laye eseHarare. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udoko lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Abohlangothi olwelapha imikhuhlane le esibhedlela se-Pararenyathwa Group of Hospitals bathi sebenanzelele ukuba iningi labelatshwa lumkhuhlane imbangela yikuthatha okudakayo. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamase thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe emkhosini owenzelwe e-Pararenyathwa Hospital Psychiatric Unit wokunikezwa impahla kwabohlangothi olwelapha imikhuhlane yengqondo ngabebhanga le-Ecobank. Lolu ncedo lugoqela imithi ebikwa isilela kuzibhedlela zikahulumende njalo ibiza imali eningi kulabo abayithengisayo kuma-pharmacies. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro.
This donation by Ecobank goes a long way in alleviating the drug presence in the hospital here at Pararenyathwa Hospital, and we are very grateful for those donations.
Lolu sizo esilutholiswe ngabe Ecobank luzosisiza kakhulu ukwehlisa udubo lokuswela imithi kulesi sibhedlela sasePararenyathwa, njalo siyabonga kakhulu.
Okugcizelelwe ngumkhokheli wePararenyathwa Hospital Psychiatric Unit uDokotela Fungi Majandu okhuthaza ukudinga indlela zokuqeda okubangela le mikhuhlane.
It's good to raise awareness, which is to talk, but it's very much more important to act after the talking. So that when we say bring patients who have drug problems, who have depression, they come and we treat them, but after they go home, they become community, right? And that they're embraced, and that at least in the communities, they can go back and again contribute to their society and work as well.
Kuhle ukukhuluma ngemikhuhlane yengqondo, kodwa makungapheleli ekukhulumeni kuphela. Kumele sithathe amanyathela ngemva kwalokho ukukhuluma ukwenzela ukuthi singabelapha labo abayabe beyigulile lemikhuhlane yengqondo bayanelise ukubuyela emphakathini ukuya kuba yingxenye yawo njalo bamukeleke.
Oze emele abebhanga le-Ecobank umgcini sihlalo webhodi yaleli bhanga umnumzana Emmanuel Gwatizo ulandisa ngokubafuqe ukupha lesi sipho.
We are raising awareness on the importance of mental health and help reduce the stigma and discrimination in Zimbabwe. Research has shown that most people have a chance of having a mental health illness in their lives. Now the big question is, why is it that we don't talk much about mental illness in our everyday life? Why is there so much stigma and shame attached to mental illness? When people think about a person with physical injury, we show empathy and support towards them.
Sizama ukubonisa uZulu kwezokuqhakatheka kwemikhuhlane yengqondo kanye lokwehlisa udubo lokukhethwa kwalabo abagula lomkhuhlane eZimbabwe. Inhlolisiso esithe yenziwe iveza ukuba umuntu wonke unakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane wengqondo empilweni zabo. Umbuzo ngothi kungani singaxoxisananga ngalolu daba lomkhuhlane wengqondo njengalokhu okwenzakala kweminye.
Unkosikazi Nosipho Mangena waseCodri Park kobulawayo uthi ubhubhane lwe-COVID-19 selungezelele kulolu dubo.
I-COVID-19 leyi thina njengezakhamizi ikakhulu thina esisekhadri park isi-affecte kakhulu njalo thina njengabazali endaweni entsha esiphila kiyo ekhadri park sigcine sesiphila njengabantu abasendaweni ekungakusiyabo abangani baphakathi kwelizwe elingasilo lakibo nje sikhuluma ngomhlaba jikelele ngoba yindawo entsha siphila ngokupheka ngegasi siphila ngokuthi amanzi siwadinge
abekade bekulomkhosi ogoqela uhulumende bavumelene ukuba kumgqoka ukuthi inhlangothi ezijiyeneyo zihlanganyele ndawonye ukudinga indlela zokuqeda udubo lwemikhuhlane yengqondo esisanda eZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Kulabanye abeZimbabwe abathi amanye amabandla aphikisayo abunjelwa ukuphanda imali kube lamanye alenjongo yokuvuselela umbuso welizwe leZimbabwe bathi kuyadanisa ukuba amanye amandla abhidlika ngemva kokhetho uGibbs Dube usethulela lolu daba
abacuthuza ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amanengi bakuqela eleZaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo umntakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo Umnumzana Patrick Ndlovu wokubandla leli uthi amanye amabandla aphikisayo adinga imali kuphela
abantu nje abasidingela imali abantu abasidingela esingathi political relevance ngoba abaningi bakhona kabaziwa kweze politics abantu nje abasidingela imali ngoba lamavoti abazawathola akangeni akafiki threshold yeparliament ukuthi bathole ipolitical funding kugovernment so sibona nje abantu abathemba ukuthi nxa bebhalisile ukuthi bazinkokheli zamaqembu epolitiki baze bezathola ithuba lokuthi bangene kupoland bathola ama-twin cape lama-allowance hhayi sibone nje ukuthi babuya nje ukuthi bazoncedisa ukuthi sikhulule ilizwe abaningi futhi abanye amaqembu akhona ngabalaba ababunjwa nge-state security agency ukuthi bazodunga amanzi nje kwezepolitiki kube lokuxokozela uthola ibalot pepa lilide lingangengalo yomuntu
umnumzana Nhlanhla Ncube omunye wababumba Inhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kunengokwenza kubunjwe amabandla aphikisayo eZimbabwe
amanye abunjwa libandla elibusayo elezano ukuze adunge amanzi kube sokusiba lamanye futhi abunjwa ngokungahambisani lalawo ayabe ekhona kuyikuthi lawa khona awabameli abantu kuyabenza ukuthi babumbe amabandla abo abanye futhi kuba zingxabane ziyabe zikhona kulawo mabandla akhona abanye kube lubandlululo abayabe lubona emabandleni lawo bese bephuma babumba wabo abanye futhi nje kube yikuzithandela izikhundla
uNcube uphinde wathi
kukhona abanye esingathiwa ngabadinga imali njengesikubona kusenzakala kuPollard abantu asebephiwa ama Twin Cape khona kana kungabenza abantu babumbe awabo njengokhetho luzayo singawabona ebunjela khona lokho amabandla ajwayele ukuthi adilike isikhathi esiningi adilizwa kakhulu yikuthi ayabe ebunjwe kungelezi zizathu eziqinileyo kungekho akumelayo esingathi ideology amabandla khona abunjwa amanye ngabangane nje abanye babumba kungumfazi lendoda babumbe ibandla lawo amabandla lawo siwabona engayindawo kodwa amabandla abunjwe ngalokho esithi ideology kumbizimiso eziqinileyo awangeke ayisiwo adilikayo yilawo amabandla alokuphila okude alekusasa oyibonayo ukuthi ikusasa le ilokukhanya phambili
akunamthetho ovimba ukubunjwa kwamabandla eZimbabwe lawo athola amavoti athe xaxa kukhetho anuka ngurhulumente imali yokuqhuba inhlelo zawo phansi komthetho we-Political Parties Finance Act ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasebehlala kwamanye amazwe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi seliqinisa umsebenzi wokulungiswa kwejekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ele-booster elizahlatshwa labo abahlatshwa ekuqaliseni kwalolu hlelo. Libika njalo ukubana lokhu liqinisa umsebenzi wokuphathisa amazwe asathuthukayo ngoncedo lwamajekiseni lawa ukuze lawo afinyelele kuqedeni lolu bhubhane ngomnyaka ozayo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken wazise ngaleli nyathelo izolo esithi kunje sebelesivumelwano lenkampani elungisa imithi eJohnson and Johnson ukuthi ithumele amajekiseni endaweni ezilempi. Ukuthuthuka komsebenzi wokulungiswa kwempahla kusetshenziswa imishina yangalezi nsuku eye-technology kubikwa sokuphathise kakhulu ukwenza impilo yababe kubutho kwele Melika eminyakeni engamashumi amabili edlileyo ibe lula. Uhlangothi olubona ngababe kubutho olwe-US Department of Veterans Affairs luthi kulabantu abazinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili lengxenye 250,000 abalahlekelwa yingalo kumbe unyawo kusukela ngonyaka ka-2000 kubangelwa imikhuhlane enjengeyetshukela i-diabetes. Kodwa ngokuthuthuka komsebenzi we-technology iningi selenelise ukuthola ingalo, inyawo nokunye zokuzibazela eze-prosthetic asebenelise ukuzihambela nokuzisebenzela. Abantwana abedlula amashumi amabili abafele engozini yokutshela esikolweni edolobheni leMaradi kwele Niger babikwa bengcwatshwe izolo. Abantwana laba kade beleminyaka iphakathi kwemithathu ne-92 yokuzalwa babhubhe ngomvulo kwalimala kakubi abambalwa. UJose Maria Neves webandla lama-socialist ugcotshwe ukuba ngumongameli kwele Cape Verde izolo. UNeves uthembise ukuqinisa ubudlelwane lamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika kanye lamanye amazwe akhuluma isiputukezi, njalo wathembisa ukuqinisa uzinza lokulondoloza ukuthula elizweni lakhe.
Namhla kuhlelo lwethu ku-Diaspora Forum esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe sixoxa loDuduzile Ndlovu owazakala ngegama lokuthi Ladi kwezomculo. ULadi useqale njalo ukulingisa. Asizweni ekhuluma loChris Gande weStudio 7.
Mina ngidabuka eKhezi esigabeni seMbango kodwa ngakhulela koBulawayo. Intombazane ethanda umculo ngineminyaka engu-31. Kodwa okwamanje ngikhuluma ngiseSouth Africa lapho ngisebenzela khona.
Ungasitshela ukuthi kwezomculo lapha usucule ingoma eziningi okunganani, njalo lo mhlobo wengoma siyabona ukubana uke wacula umculo kamaskandi kodwa usuguqukile. Ungasichasela nje ngamafithane ukuthi kuhamba njani?
Kwezomculo ingoma engilazo ngile album kamaskandi engayikhipha ngo-2010, enezingoma ezingu-8 album ye-gospel maskandi. Ngase ngitshintsha ke from kumaskandi ngingena kulo mculo wamanje we-afropop, lamapiano. isizathu sokuthi ngintshintshe ukuthi uMaskandi ngabona sengathi abantu abawuthanda kakhulu ngabantu laba abakhulile, abantu abadala kakhulu, imajority yakhona bekungabantu abadala. So ngase ngithi mina okay, and mina lapho bengibizwa khona ukuthi ngizophefoma bekungena nje ingane abantu nje abakhulile nje kancane. So ngase ngibona ukuthi okay, ngizame ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu. Ngabona kungcono ukuthi ngiyenze i-apropop, ngiyenze njalo namapiano just to accommodate everyone. So ngaphuma kumaskandi ngase ngingena kumapiano e-apropop.
Abalandeli bakho bakhangeleleni ngekhisimusi, kukhona yini obaphekela khona?
Kukhona kakhulu. Into engizoyisho ukuthi abantu balindele into emnandi engiyiphekayo. Ikhona ingoma engizoyikhipha ekupheleni kaNovemba ezojabulisa abantu nje, kube mnandi uDisemba wonke. So kukhona ingoma ezayo abantu bayilindele ezoba mnandi kakhulu. Into engiyibhekeleyo ukuthi ngijabulise ama-fans wami nabalandeli, abalandeli bami nababonke abasupporta uLadi. Umsebenzi wami nje ukuthi ngibajabulise. So khona okuzayo engiphekayo, and ngiyajabula, ngiyathemba ukuthi futhi abantu bazoyithakazelela kakhulu.
Ududuzile Ndlovu owazakala ngelokuthi Ladi ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Singake hlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udokotela Muriel Selma Falala obedume kakhulu kobulawa isazakala ngokusebenzela uZulu obhubhenge eviki edluleyo unikwe inhlonipho iqhawe lenkululeko yesizwe eLiberation War Hero. Umhlangano we-Joint Cooperation Meeting phakathi kweleZimbabwe leMozambique uqalisile namhla eHarare, lapho kuhlafunwa khona eziphathelane lokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Uhulumende uyagcizelela ukuthi udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni luyakhuphuka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlangano, sithi asidibaneni njalo ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.